was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi, uri musi wechitatu, Gurume 3, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Mchurumba chetu cha nasi ini ndini jionga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti yesu no yesu mchurumba chetu cha nasi bazireje utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafane chirwere cha COVID-19 nezuro wakare vamwe makumi matatu nevatatu kana kuti 33 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende inozivisa kuti zvikoro zvave kuzovhurwa muzvikamu zviviri, chikamu chekutanga musi wa15 kurume kuchiti chikamu chepiri musi wa22 kurume kunove mwedzi uno. Muimbi wemutambo werege ane mukurumbira Bunny Wailer wekujamaica anoshaya. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 vamwe makumi matatu nevatatu kana kuti 33 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare pavanhu vakavhenekwa vanokwana kuita zviuru zviviri nevanomwe. Kufa kwevanhu vana ava kunouya mushure mekunge nyika yamboita mazuva maviri anoti mugovera nesvondo isina munhu akashaya. Bazi rezveutano iri rakazivisawo kuti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanosvika chiuru nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 1556 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nezuro. Izvi zvakasiya huwandu hwevashandi vabayiwa nhomba yeSinopharm iyi kubva zvayapinda munyika vasvika pazviuru makumi maviri nezvishanu zvine makumi manomwe nevanomwe kana kuti 25,077. Hurumende yakazivisa nezuro kuti zvikoro zvave kuzovhurwa muzvikamu zviviri, chekutanga musi wa15 kurume kuchiti chepiri musi wa22 kurume unove mwedzi uno. Vachitaura mushure medare remakurukota, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Muchangwa vakati vana vari kuita zvidzidzo zvinonyorwa bvunzo gore rino zvegrade 7, form 4 neform 6 vachavhura musi wa15 uye varayiridzi vavo vanofanirwa kunge vave mumabasa avo musi wa10 mwedzi uno. Vamwe vana vese vachange vachizovhura musi wa22 uye varayiridzi vavo vanofanirwa kunge vave kumabasa avo musi wa17 mwedzi uno. Asi rimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti hurumende inofanirwa kutanga yazadzisa matanho eWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano isati yafunga zvekuvhura zvikoro. Ngatinzwei hurukuro yataita nevakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZIMTA waGoodwill Taderera.
Kuti isusu atisi kuti ramba kuti zvikoro zvive zvinovhurwa, tinofunga kuti vana iye zvinovarasikirwa zvakanyanya zvokuti kuti zvivhurwe idanho rakanaka zvikuru. Asi isu tinoshuvirawo kuti dai hurumende yakwanisa kuti izadzise maprotocols kana kuti matanho akataurwa aya neWorld Health Organization kana kuti sangano huru repasi rose rezveutano, uye kuti iro hurumende ine ayo matanho ayakanyora ichitevedzera iwayo avanoti mastandard operating procedure. Saka tiri kuti hurumende ngaigone kuti ione kuti utano hwevarayiridzi nevana hunge huri hwakaringana apo zvikoro zvinovhurwa, kuitira kuti tisazovhura tichizokasira zvekuvhara kana chirwere chiya chazova chakudunduvira zvakare.
Mamwe masangano evarayiridzi ari kuchema kuti patange pataraswa mihuro yevashandi zvikoro zvisati zvavhurwa. Imi ndezvipo zvimwe zvamuri kuti dai zvatanga zvagadziriswa?
Imwe nyaya hombe yatinonyanya kuti dai hurumende yagona kupa ongorora ndekuona kuti varayiridzi yavapa zvikwanisiro vakanangana nomuhoro wavo kuitira kuti kana vazoenda kubasa vanoisa mwoyo wavo wese pabasa kwete kuti vagozofunga kuenda kunokorokota kana kunotengesa kana kunoita zvimwe zvinhu zvisakafanira basa ravo ravakadzidzira nekuti kana vachinge vasina zvinokwana zvinoreva kuti havaisi mwoyo yese yakazara kubasa vanodawo kuti vana vavo vadye vana vavo vaende kuzvikoro vachigonawo kupedza kuzvirapika kana vachirwara zvitizvo zvinhu zvatitaa dai hurumende yatora mukana uno kubva zvino kusvika kachavhurwa zvikoro kuti itaurirane idzodzerane nevarayiri zvikwanisike kuti vazoenda kubasa mwoyo yavo yakafara.
Takataurawo nemutauriri wehurumende nezuro vataungana ndoro vari kuti iwo nyaya yekuti vaone kuti zvikoro zvakagadzirira here kudzivirira COVID-19 ndo matanha avari kutoita izvinoizvo vari kutenderera muzvikoro vachiona kuti zvakamira sei kubva svondo rapera munotii nedanho iroro?
Danho iroro rekutenderera muzvikoro vachiona kuti zvakamira sei idanho rakanaka zvikuru asi zvakadaro hazvina kukwana nekuti kutenderera vachinoona kuti zvakamira sei hazvina kuti zvinhu zvavamo muzvikoro kana vatenderera vakaona kuti zvakamira sei ngazvive zvinozoendera pamberi kuitira kuti zvavanenge vaongorora vakaona vachiita kuti panenge paine maburi pavanenge pachigadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa kana paine zvisipo hurumende ikwanise kuti zvikwanisiro izvozvo zvive zviripo nekuda kwokuti kungotenderera bedi vasingaise zvikwanisiro muzvikoro vasingaite kuti zvinotarisirwa zviwaniswe zvichitevedzerwa hazvina kukwana.
Tichitarisawo mazuva atarwa iye kuvhurwa kwezvikoro vamwe vanogona kuti inguva pfupi yekuti varayiridzi vange vagadzirira imi munoti
ya isusu seZimbabwe Teachers Association tinoti zviri zvenguva harisiro dambudziko hombe nekuti izvozvi tichitaura kudai varayiridzi vazhinji kumativi mana enyika vari kutaura nezvo kuti hatina dambudziko nekuti zvikoro zvivhurwe asi hurumende ngaichiita kuti tisati tatoenda kuzvikoro tikwanise kutipa zvikwanisiro zvemubayiro zvemuhoro kuitira kuti tigone kugadzirira zvakakwana kuzopinda munzira kuenda asi vakamira kusvika muchiwa kuti zvikoro zvinji zvaakuvhurwa vasina kutigadzirisira ipapo zvinoreva kuti nguva iyoyo inotiitira pfupi zvakanyanyisa.
Havanga vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano revarayiridzi rezimta vagoodwill Taderera vari parunhare kuchegu tune studio 7 asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti kubva muongororo yakaitwa nebazi ravo muzvikoro zvakaratidza kuti zvikoro zvakagadzirira kudzivirira kupararira kweutachiwana hunokonzera COVID-19.
Isusu zvatinoita seministry of primary and secondary education vhiki rapfuura takaendesa zvipoka nezvipoka zvamadirectors nemachief directors nemadeputy directors even minister vanga varipo nadeputy minister nafeminine secretary vachienda kuzvikoro munyika yese vachienda kuzvikoro kuti vanyatsotarisa kuti tagadzirira here mastandard operating procedures edu taindotarisa tichinyatsotarisa anonzi maguidelines ebazi rezveutano nemanonzi maprotocols ebazi reWorld Health Organization kuti ndizvo here vari kuita zviri pamurawo here izvozvo zvekuti kana zvikoro zvazovhurwa vana uye nevadzidzisi nevashandi vepazvikoro havazotapurirani utachiwana hweCOVID-19 vane pavanokwanisa kumboisa munhu arwara here vachimufonera vebazi rezveutano kuti avatore kuti vabatsirwe pautano hwavo. Saka ndozvatanga tichitarisa tichiita mainspections mumaschools imomo hatina kunyanya kugunununa nemagadziriro akaita zvikoro.
Havanga vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare nestudio 7. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi varamba mashoko ekuti musangano wepolitibhuro uri kutarisirwa kuitwa nebato ravo pamuzinda webato ravo muHarare nhasi vakanangana nekuziya nyaya yekuti ndiani achatora chigaro chemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Vakembo Mohadi vakasiya basa vachipomerwa mhosva dzekuita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisira madzimai akaroorwa. Nya idzi dzakaburiswa mubepa naure pa internet Resume Life kunyange vamuhadi varikuti varikozora mafuta enguruve yavasina kudya. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vamugwadi.
Musangano wePolitburo watinawo nhasi wakadeedzerwa nevakuru vemusangano nyaya yavamuhadi isati yapinda mudariro nemapindiro ayakaita. Saka musangano uyu ndosaka uri kunzi ordinary session of the Politburo.
Zvinoreve izvozvo.
Kureva kuti musangano unogara wakatarwa haunei nenyaya dziri kutaurwa nevanhu izvi. Zvekare chatingangoda kuzivisa kuno kumusangano ndechekuti nyaya yavamuhadi inyaya yavo nomutungamiriri wenyika maererano netsamba kana gwaro ravakanyora kumutungamiriri wenyika.
Saka kubatwa hamusati masumwa zviri pamutemo?
Hatisati taziviswa nokuti iye mutungamiriri wenyika haana shoko raati ataura pamusoro petsamba iyoyi. Naizvozvo isu kumusangano hatina shoko ratinaro. VaGeorge Chalamba mutauriri wemutungamiriri wenyika havana shoko ravanaro pamusoro penyaya iyoyi. Naizvozvo isu mukanwa medu hamuna shoko pamusoro penyaya iyoyi. Shoko rinobuda kumutungamiriri wenyika. Saka nokudaro ivo mutungamiriri wenyika ndo vachatiudza kuHarare kuti tiri kufamba sei kubva zvino. But pari zvino nyaya yavamuhadhi netsamba yavakanyora hatina shoko ratingakwanisa kutaura kumusangano. Tinozomirira kuva guided nekutaridzwa gwara nemutungamiriri wenyika. Munofanira kuziva kuti vamuhadhi munhu akapoinda kana kuti akasharwa nomutungamiriri wenyika President Emerson Mnangagwa, vanova zvekare mutungamiriri webato redu, varivozve munyori mukuru. Saka naizvozvo isusu taita vana pamusoro penyaya yetsamba yavo. Zvoto zvina mazera. Naizvozvo pazera ravo vakuru vachatiudza gwara. Ndo mafambiro anoita basa kumusangano.
Asi mungakwanisa kutiudza here sevatori venhau kuti nyaya dzinenge dziri mugango pamusangano wePolitburo uyu ndedzipi?
Zvakakosha kuti muzive sevatori venhau kubva nhasi kuti nhaurwa dzemudare guru rePolitburo remusangano weZANU-PF, musangano wevanhu, dzinenge dziine munyori wemusangano vaObert Mpofu, dzinenge dziine munyori mukuru wemusangano anova zvekare mutungamiriri wedu vaMnangagwa, dzinenge dziine vatedzeri vavo vose, uye zvekare nasachigaro wemusangano vaMuchinguri. Saka naizvozvo patinoti zvoto zvina mazera, ndiyo imwe nyenyaya yatinenge tichireva kuti nhaurwa dzemudare guru remusangano rinoona nezvekufambiswa kwebasa remusangano nyika yose dzinenge dziine vakuru, uye hadzitenderwi nomurao wemusangano kuti dzitaurwe kuvatapi venhau kana kuti kujekerere. Iro dare risati ragara.
Zvino vanhu vanozoziva sei zvinenge zvakurukurwa?
Panopera dare iri, mutauriri wemusangano weZANU-PF Comrade SK Moyo vanozokuzivisai zvinenge zvabuda munhaurwa dzinenge dzirimo. Saka tinongoti kwamuri rambai makateya nzeve. Panopera dare redu romusangano wePolitburo, mutauriri wedu vaDiamond Kaya Moyo vachakuzivisai nhaurwa dzataurwa ndedzipi, uye musangano uri kufamba sei kubva zvino zvichienda mberi.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vebato reMDC Alliance nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai akaita seWomen's Academy for Leadership and Political Excellence vainge vakurudzira vamuhadhi kuti vasiye basa. Vaimbova mumiriri weMasvingo Central vari nhengo yeMDC Alliance vaJeffrey Chitando vanoti semaonero avo vamuhadhi vakaita zvekumanikidzwa kusiya basa.
Kusiya basa kwakaita vaKembo Muhadhi handifungidziri kuti vakasiya nokuda. Handifungidziri kuti izvi zvanga zvekuremekedza zvavakanga vachipomerwa kuti vakanga vaita, asi ndinovasa kuti vaKembo Muhadhi vakaita zvokuforeredzwa kumanikidzwa kuiswa pachipanera chaiko kunzi vamuhadhi ngavachibva pabasa.
Kusei muchidaro?
Nokuti tinoona vamuhadhi zuva rakatanga kubuda nyaya zvokuti vakanga vachiita zvosina kunaka namadzimai avanhu, vakambotaura ivo kuti handisi kuzosiya basa, handisi kuzoenda. Asi vana veZimbabwe vakangozokarukavoona chifumi chamangwana vaKembo Muhadhi votaura kuti ndasiya basa.
Izi zvinoreve semaonerenyu.
Izi zvinotibva zvatiradza kuti chavo chaicho chokwadi chavakanga vanacho ndicho kuti vakanga vasingade kusiya basa. Asi izvi zvazouya zvokunyora tsamba zvokuti ndosiya basa kwanga kwava kumanikidzwa. Saka tinoti vakembo muhadhi havana kusiya basa nokuda asi kuti vakembo muhadhi vakamanikidzwa.
Vaimbova mumiriri weMasvingo Central vari nhengo yeMDC Alliance vaJeffrey Chitando vari parunare kuMasvingo. Samsuru na uye mangwe masangano enau. Depa naure era udirine msoro enau unoti paramende ya bisa mutemo unechikamu chitwa chemari zaizo badaliswa vanhu vanenge vachikora mitemo yakasiyana siyana kana kuti fine. Wakanga waparurwa nehurumende gore rino munandira. Kutururwa kwemutemo uyu kwakaitika nezuro mudare reparamende repati reNational Assembly. Mushure mekunge gurukotaro zvemutemo vaziyambi ziyambi vatambira gwaro rakaburiswa nekomiti yeparamende inoona nezvemutemo. Iyo yaifikisa mutemo uyu ichiti nzira yakanga yapinzwa nayo chikamu chemutemo kana kuti statutory instrument 25 chegore ra2021 yakanga iri kunze kwemutemo. Tomutarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muAfghanistan vakazivisa nechipiri kuti varume vaive vakapakatira zvombo vakauraya madzimai matatu aishandira imwe nhepfenyuro yeterevhizhen muzviitiko zvakasiyana kumabvazuva kwedunhu reNangara. Vanasikana vechikoro 241 nevapfumbamwe vakanga vapambwa kubva pane chimwe chikoro chiri mudunhu reZamfara kuNigeria nevarume vaive vakapakata zvombo vanonzi varegererwa nevarume ava. Izvi zvaziviswa nagavhuna wedunhu rekumaodzanyemba kwakadziwa kumadokera iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadipo baba vakandimiri nevatereviso Studio 7 vomufundisi Moyo. Ndatiore gaiti mbobvunza makambotidaidzira waya baba vaparadza gore riya vachara nawo yemapasipoti evari kunze kwenyika chinzi akuitwa $318. Saka ndinobvunza zvekuti pari zvino tiri kuona vanhu vakanga vachiapulaya online. Online yacho yaipinda pakati posuna 12 ndobva yambozomira pakadaidzirwa lockdown president Cyril Ramaphosa. Saka zvino pari zvino zvevaya vakanga vakaapulaya vakutanga kuenda kundoapulaya mai mafomu maya unosvika wapulaya kubhadhira ma300 rand vozofanira zvekuenda kumba uko ameno ichavhurwa rini kundobhadhara ma$300. Zvanga zvakadii kuti mari inobudisa vana vezimbabwe vari kunze kwenyika South Africa $318 imari yakawanda kwazvo. Munhu anoapulaya fomu kuno oda zvekumbosvikobhadhira mari yakadaro vaparadzi vakanga vamboti 318 ndekuti mapasipoti iwo aitirwe kwatiri kuno achiuya kwatiri. Saka hatichazoona zvichiitwa. Saka iri ratova dambudziko taikumbirawo vabati veStudio 7 vanobakandimiri mutibvunzirevo. Nokuti apa futi coronavirus iri kuSouth Africa iyo second wave kana panozvinzi zvakubva unosabva mapasipoti mafomu kumba ari zvaiti zvedambudziko here. Saka taitokumbirawo nekuti vanhu vakawanda vari kuchema chema.
PaStudio 7 apo ndinotenda zvikuru munotipa mashoko echokwadi. Nyuzi dzakanaka zvikuru dzinobata kwese kwese zvisina pedzinosiya dzinonzvera pamwe nepamwe. Aiwa tinotenda zvikuru. Asi chandaa kukumbirawo ndechekutiwo PaStudio 7 apo mukaverengawo odhi yangu iyo yamukoma Rams B iyo paBotswana iyo, aiwa tichafara zvikuru. Ndofunga ndakutokwanisa kana gore chairo chairo tichikokanda chete. Handizivi kuti zvine dzakazara zvakaita sei wedwe. Ndibatsirei vana mukoma tanodoka wade papapo kana mukoma recho tapo. Ndibatsirei nana mukoma Jonga nana tete Mavhela tapo. Ndibatsirei odhi yangu dzimbawo isvikewo iyo isvike kuvana veZimbabwe vanzwe kuchema chemawo kwandiri kuita ikoko kuti aiwa vana veZimbabwe ngatitarisei kumberi kwatiri kuenda. Ndatisasera tichinyeperwa nemasuitsi hatisi vana vadiki isu. Kamuendeze tato chembera tisataenda kubasa. Zvingonzi zvichanaka, zvichanaka, zvichanaka a. Takutongomirira kuzotongofa zvichanaka gore ripi.
Mangwanani mangwanani akanaka hama dzangu munyika yeZimbabwe yose nevari kunze kwenyika tinokutendai vana mukoma Jonga vanatononoka Hwande vana sisi Mavhe tinokutendai mose muri kutibatsira basa guru munyika yeZimbabwe ndiri kuda kutaura hangu mashoko angu pamusoro pavapfumo ndinotenda nemasoko akazotaura erubatsiro pane zvavakanga vataura zvokushora wachamisa zvanga zvisina basa neyupe hadzina basa nekuti iwo sekubuda kwaakaite kunze kwenyika ndiwo waifanirwa kutibatsira kuti zviro zvifambe munyika yeZimbabwe saka pawakazotaura kwechipiri wachitaura kuti vakamira neAfrican Union nenyika dzikunze vachinokumbira chichemo chekuti munyika yeZimbabwe mupindirwe izvo zvakanaka haikona kushora vari muno ngokuti vari kutambudzika hapana vachavangaita munyika ino yeZimbabwe ndini mafire nyika ndiri mukati mwenyika yeZimbabwe munyika iri kutambudza Sodom neGomora
magazini zvenyu vanda kuZimbabwe indini wenyu license yepindu yeshitaneta tanzwa nokushanda muno South Africa ndichinda nyaya yangu iyi mukati mchito post 27 ndotenda kutinya nevajunga vachipa news ifit titire nezvinhu zvichitikidzika kunyika yedu kwatinobva kuZimbabwe nyika yedu nyika yakarongeka nyika yedu nyika inohunhu zvakawanda zvinhu zvinoitika zvakawanda fanani kwatinobva kumanikaland kune diamond gold chichi zvinhu zvakawanda zvakawanda but kubva apa zvakabuda muna2006 tangoenda pozopoza amasoja tsangunzira dzokuti ndekusangudza amasoja kuiona kutirecho amasoja pozopoza umombe amasoja pozopoza apasina pasina musoja uyaya kuti maitikire edaimondi ainomutike harare rokuti yakatika kupi katika medumomo manyikalendi patiriona pozopoza amasoja but mari yacho irimo madaimond magoldi but zvinhu yekuti vagona kuishandisa yacho hakuna tatenda zvangu kudunhura mutape pindu tatenda zvangu onesera kanaka.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Matikiti vamu America FBI va Christopher Ray nezuro vakaudza dare resenate kuti kurwiswa kwemuzinda weCapitol Hill musi wa 6 ndira gore rino nevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika va Donald Trump vanokuona seugandanga wemumusha kana kuti domestic terrorism. VaRay vaive pamberi pedare resenate vachipa humbo hwavo kekutanga kubva parwiswa muzinda weCapitol Hill nevatsigiri vava Trump vachiedza kumisa kupasiswa kwemavhoti ekukunda kwava Joe Biden musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa gore rapera. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, chabata chizvarwa cheZimbabwe vari zvakare sachigaro webato rezano PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira Vusango avari kuCanada kuti tinzwewo maonero avo.
Ivo vanga vari vanotsigira President Trump vakauya vakatateko vacapital Hill vanga vane puti vanga vari equipped zvinhu zvavo zvanga zvakarongeka endi oso tichitarisa tinoona kuti pazvakaitika kudaro national guard yakanga isati yapiwa approval yekuti ibude mumabarracks which means kuti chinhu changa chiri calculated chinhu changa chakatogadzirwa endi I think yanga iri sign kuti zvinhu zvikatamira zvakanaka muno muAmerica. Izvo zvakadai zvinokwanisa kuti kuonekwa zvichiitika pamazuva anga achitevera kureva kuti paigadzwava paidye paitotarisa kuti panogona kusamira zvo zvakanaka.
Asi iwo mashoko iyoyo yekuti ugandanga uhu ndehwemumusha anosiya papi nyaya dzekuchengetedzwa kwenyika muAmerica tichiona kuti America inyika inotarisa zvakanyanya nyaya dzechigandanga kune dzimwe nyika kunzo
ndosakadada kutaura payani chiri chinhu changa chiri changa chakakalkuletiwa tinoona isu kuti pane mapato makuru chaizvo omuAmerica vakanga vari muzvirongwa zvezvakaitika kuCapitol Hill payakaitwa taken over nemaperpetrators nokuti muAmerica muya tinoona isu kuti pakaita chinhu chidokodoko mapurisa chaiwo chaiwo anozara asi zvakaitika paCapitol Hill musuya kana mapurisa chaiwo hana kuonekwa achiri akawanda sterega hana kutombouya vanhu vaya vakaita zvavanoda kuzosvika panguva yekuti vakatozoita sokunzi vada kuti addressation ende pose pazvaitikira pazvaitika zvinhu zvese izvi hatina kuona rimwe bato kana even rinopikisa racho redemocratic party hatina kuriona richikurumidza kuita press conference kuti vataure kuti ndozviri kuitika kupi kuCapitol Hill saka kureva kuti maapparatus ese omuAmerica maererano nekuchengetedzwa kwenyika kana kuti the defense of the nation anenge akaitwa capitalized nevanhu vakaronga chirongwa chokuita takeover Capitol Hill musi uyo
varei vataura kuti havana kukwanisa kunge vakasika kuwana mashoko ekuchenjedza kuti ndozvoda kuitika yavangati intelligence havana kukasika kuiwana zvivi zvamunotaurawo pamusoro pemashoko iwayo
information havanga vakakwanisa kuti vaiwane nokuti chinhu ichanga chakarongongeka zvakanaka sterei chinhu chakanga chatorongwa and chinhu ichanga chechokudzivirira Joe Biden kuti apinde papresidential oath yake saka kureva kuti vakazvironga vakaronga vachitoziva kuti toda kuti iyo FBI yangwenya iyo isazova neumbowo hwekuti chaitika chii ndosaka ndichiona kuti vakristopher hei kutaura kwavari kuita vari kutaura on the fact yekuti mafindings avakaita but havana umbowo chaihwo chaihwo hwekuti vangatipa kuti zvinhu izvi vakarongwa papi vakanga vachironga ndivanani havana kana mazita iwawo nenguva nedheti nevhenyu yacho kuti zvairongwa nani kupi havana chavanacho kungofungidzira kuti izvi ndozvondofunga kuti ndozvakadi zvakaitika based on information yavanayo asi kuti vangati vangabata munhu wavangati necalprit wekuti ndeanga achironga atingi tirikuona kuti zvavana
ava vanga vari varegista rumbira vhusango vanove chizvarwa chezimbabwe vari sachigaro vezano pf mudunhu renorth america vari parunare kuedmonton kucanada nestudio 7 Mwimbi wemutambo werege wekuJamaica nemukurumbira pasi rose Bunny Wailer akashaya nezuro mushure mekuoma mutezo gore rapera Bunny Wailer uyo akaberekwa achinzi Neville Livingstone ndiye chete akanga asara pavanhu vakavamba chikwata chemumhanzi cheThe Wailers muna 1963 icho chakazoita mukurumbira mukuru kwazvo pasi rose mukusimudzira mutambo werege vamwe vakavamba chikwata ichi naBunny Wailer vashakabvu Bob Marley naPeter Tosh. Bunny Wailer akashaya ave nemakore makumi manomwe nematatu ekuberekwa. Kamwe kenziyo dzaBunny Wailer kakaita mukurumbira ndekano kanonzi Battering Down Sentence kakaimba muna 1973.
In a family of ten and raised in the ghetto, hustling's the only education I know.
Wedu yapera rikaiti mutarisa zvanga zviri munhau dzanhasi bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 vamwe makumi matatu nevatatu kana kuti 33 vachiwanikwa vaine chirwere ichi hurumende inozivisa kuti zvikoro zvave kuzovhurwa muchikamu zviviri chikamu chekutanga musi wa15 kurume chichiti chikamu chepiri musi wa22 kurume Tamba tashuka kumagume chirongwa chedu. Ivai nisu zakare manero anasi. Apo tia kupai zimwe na u. Gana mkida ututumira tamba mboja. Zitumire ku Studio 7 at voanews.com. Muno kwaniso kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ndiri mu Washington DC. Jini joga kandemiri. Nishidi moskira kakana kawa tere.